mapurisa eZimbabwe abvuma kuitwa vanamujibha vebato reZANU-PF nekuti ZANU-PF yanyangadza, ZANU-PF haisina ichaiteerera, ZANU-PF wautongi wedzvanyiriri, ZANU-PF yaramba zvakaendera vanhu kuhondo, ZANU-PF yaye umbimbindoga. Saka takaenda vhiki yose tichivateera kuti kotsamba yedu yapapi tipindure tigone kuenda mberi nepurogiramu. Vava vasingatauri pamutondo, pamusoso, pano, pakati, izvo ichiziva zvaya chidd kuteta hundi iye mwoyo uri kumakoto. Nhasi nenguva isipi voti urongwa hwenyu huya hwamangwana hwakanzurwa hakusina zviriko, uku tatenga nyama taita sei nezvakadaro. Utongi hweudzvanyiriri, utongi hweumbimbindoga, asi havana chavari kugona. Kukavadatya huri yambutsa, vari kuuraya nhunzi iri pamhanza vachitema nedemo. Hakuna kwavanoenda. Vana veZimbabwe vasvika pakunzwisisa kuti ZANU-PF haina chirubatsiro rwaichaiunza munyika ino yeZimbabwe.
Matanho api amuchatora kuenda mberi? Tingaona here muchinyora zvakare tsamba kuenda kumapurisa kana kuti muchienderera mberi nekuita mhemberero dzenyu?
Hatineti, anonyaradza mwana haaneti kusvika mwana anyara. Saka tavanyora zvakare imwe tsamba tichivazivisa kuti kuda kuita urongwa uyoyu zvakare pavhiki inoteera, paweekend. Saka tichange tinawo tinzwa kuti vachange vachipa.